President Trump vanotarisirwa kutaura zvakawanda chaizvo zvinobata nyika yeAmerica, zvinobata pasi rose. Takatarisa isu zvinobata nyika yeAmerica inyaya yeimmigration yavanhu vanouya muAmerica munomo, vamwe vozogara vasina mapepa, nokuti kubvira pakukambena kwavo kuti vazovhoterwa navanhu vahwine, vakanga vachivimbisa vanhu vomuAmerica nepasi rose kuti vachaedza nepavanogona napo kuzama kumisa nyaya dzevashanyi vanhu vanouya muno muAmerica umu dzinge dzakamira zvakanaka, mabhodha anga asingangovhinzi vanhu vachipinda, zvekare vanhu vari muno kana vachikwanisa kugadzira mapepa avo ugaro hwomuno vagadzire nenzira dzakanaka, vanoda kuenda kudzokera kunyika dzavo vanonge vachipuhwa rubetsero rwokuti vanatso kudzokera kunyika dzavo zvino ruremekedzo mukati.
Tingaonawo here vachitaura pamusoro penyaya yekumiswa kwehondo pakati peUkraine neRussia?
Ndiyo imwe nyaya huru chaizvo iyoyo yavaitaura kubvira vachikambena kupinda upurezidendi. Zvekare isu tichinatsokuziva zviri pamoyo pohutongi hwomuAmerica ndohwokuti pasi rese kunge kuino runyararo nohutongi hwejechetere. Saka vaTrump vanotarisirwa chaizvo kunge vachitaura nyaya yehondo yekuUkraine, nyange pakamboita hapo kutaudzana, asi tinoziva isu kuti norweseri vari kugadzirisana zvokuti hazvishamisi kuti pavanotaura mangwana vanenge vachitaura nenzira yekugadzirisana, nokuti ndicho chido chenyika yeAmerica noutongi hweAmerica huri kutungamirirwa navaTrump. Tarisirwa zvekutaura pamusoro pehondo iri kuGaza kuti hondo idzi dzikwanise kunge dzichipera sechivimbo chavakagara vataura kuti ndo chivimbo chavo. Zvekare zvinobva zvaratidza utungamiriri hweAmerica pasi rese, zvichizopa zvekare uremekedzo kunyika yeAmerica kuti aiwa, inyika inoda runyararo, inyika inoda utongi hwejechetere.
Tombotarisa nyaya yeupfumi hweimo muno muAmerica, mungawane vachiziya nezvazvo here?
Vanenge vanotarisirwa zvekare kuti taura pamusoro poupfumi hwemuAmerica, nokuti vakapa chivimbo pavaipinda muutongi kuti vachazama kuona kuti zvinhu hazvisi kukwira here, vanhu havasi kuomerwa noupenyu here, zvekare mabasa achawanda here. Tinoona isu kuti vari kuedza kuisa mutemo wokuti zvinotengwa kunze kweAmerica zvinge zvichiiswa mitero yakati kurei. Vane chinangwa chavo chavanenge vachiitira izvozvo.